Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 15 2017 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
zvakafamba zvakanaka vakuru vakange vandipo vanenge varipo iwo sakoko vanovashavi saka tinotarisa kuti rwizi rwo rwunogona kuroererawo ruchipfuura nemukuwadzana
mutungamiri wemudct vamogen tsvangirai votarisirwa kuenda kumusangano wekukukuwadzana mangwana
vanokwanisa kusvika vakauya nemaidentity document avanoda kuti kuti vazvizvarwa zvemuno muZimbabwe vari over 18 and vakatiratidza kuti vanogara pati muno muZimbabwe tinovanyoresa kuti vavhote
Zek inoti vari kunze kwenyika vanoda kuvhota vanofanira kutodzoka muZimbabwe panotanga kunyoreswa vanhu kuvhota
mabhanga mazhinji ari kupa $30 pazuva but vari kuwana mari yacho vanenge vari vashoma tiri kuona vanhu vamwe vari kutorara mumakiu ekuti vange vachikwanisa kuzotora mari
nyaya yekushomeka kwemari yodzika midzi muZimbabwe Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC sachigaro wezimbabwe electoral commission kana kuti zec amairita makarau vanoti vana vezimbabwe vari kunze kwenyika vakasununguka kuuya kuzimbabwe kuzonyoresa kuvhota kana vaine magwaro anoratidza pavanogara muzimbabwe macho pane kunetsana kwakanyanya pakati pezec nemapato anopikisa nezvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika panyaya yekuvhota amai makarau vanoti mutemo mamiriro avakaita pari zvino hauvatenderi kuti vanyorese vari kunze kuvhota Asi vati vari kunze vanokwanisa kuenda kumatare kana vachida kuvhota vamwe vanoti vave kutoendesa zeki kumatare nenyaya iyi mukuseya nyaya izvi zere tabata amai makarao
vari kunze tinoramba tichingodzokorora kuti vari kunze kwenyika vanokwanisa kusvika apo tinenge tichinyoresa kuti tichiregista mavoters vanokwanisa kusvika vakauya nemaidentity document avanoda kuti kuti vazvizvarwa zvemuno muZimbabwe vari over 18 and vakatiratidza kuti vanogara pati muno muZimbabwe tinovanyoresa kuti vavhote asi vakatipa adresi yekunze kwenyika mitemo yedu haisati yakubvuma kuti titore maadresi ekunze kwenyika zvinhu zvatinogara tichitaura kuti mitemo yedu ikangogadziriswa ipapo isu sezeki hatirambe basa ratinenge tatumwa mitemo ukatituma kuti endai mhiri kwemumakungwa munonyoresa vanhu munoona tichisvika ikoko kana kuWashington tinosvika pari zvino mutemo hausati watipa watituma kuti tiite saizvozvo
tinenge takanzwa vamwe vachiti vanenge vada kuenda kumatare nenyaya iyoyi mabopu amapepa here kana kuti kwangu chirungotaura
kuda mapepa ari kuuya handisati ndaaona asi tinokurudzira zvachose kuti vakaenda kudare kwedzimhosva ndokunoperera zvinhu zvese nekuti dare redzimhosva rinenge richitotarisa mumutemo kuuchi yatingati tichiinterpreta constitution yedu zvizere ndo zvimwe zvezvinhu zvinotiguida isu sezeki kuti mutemo unoti zvakati zvakati matare anoonawo kuti zvakati 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 zvikaitika izvozvo zvingatibatsira zvikuru
sachigaro wezek amairita makarau vari parunare muHarare
makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC munotibata pa909am 4930 kana pa6065 ne15460 kilohertz pashortwave
mutungamiri webato rinopikisa vamogen tsvangirai nevamwe vakuru vakuru vebato ravo vari kutarisirwa kunge vari kumusangano kukukuwadzana muHarare mangwana mumusha wevazhinji uyu makapiswa motokari yebato rinopikisa remdct nemusi wechina mambakwedza uye pane kukandirana makobvu nematete pakati pemdct nezanupf kuti ndiani akapisa motokari iyi mukuzeya nezvemusangano uyu tabata mumiriri wekuwadzana east vanelson chamisa
wangu urongwa hwedu hwamangwana makuerere makuerere uye unenge usingadani anonzwa apo vagari vese vemukuwadzana nevamwe vatungamiri vatakakoka vanobva kune dzimwe nzvimbo vanenge vane gungano guru pamusangano wedu mukuru pamuti patinowanzoitira misangano yedu apo kutanga kuma12 kumasikati tinenge tine mashoko achiturwa ekuti sarudzo dza2018 dzakamira sei isu zvii zvatiri kutarisira ndezvipi zvinofanira kuitwa ndezvipi zvinofanira kugadziriswa tinenge tichitsanangurirawo futi kuti mamiriro akaita nyika kudare reparamende ndezvipi zvinofanira kugadziriswa kusanganisirawo magadziriro dzesarudzo dziri kuitwa nana zeki zvana bvr zvinorevei kukurudzirawo vechidiki kuti vainde kunonyoresa kuvhota neruzhinji rwezimbabwe kuti hai nyika haigoni kuti ifudzwe negotsi munhu anofanira kutotarisa nyika hatigoni kuti tinge tichirima munda maoko ari muhomwe kana muhombodo vanhu wese anofanira kuti ange ane ruoko rwuri pagejo gejo redu kunyoresa kuvhota gejo redu kuvhota gejo redu kuona kuti munhu nemunhu ava nechaanoita kuti nyika inge iri pakamira zvakanaka saka ndo musangano watinoiti nawo musangano mukuru zvikuru watinoti parliamentary feedback apo mp achitsanangura kuti dare reparamende kunei ndedzipi dziri mugango nyaya kana kuti matare nemitemo iri kubikwa nokukurungwa munongoziva hari yeruzhinji inofanira kugara ichiudzwa vazhinji kuti yapapi yakuibva here yakufazhaira here kana kuti rava kumonwa sadza nokuti nyika ine nhomba nenzara zvakanyanya zvinoda kugadzirisa
saka ndevapi vamwe vakuru vamuri kutarisira pamusangano
takatarisirawo kuti kana zvikafamba zvakanaka vakuru vakange varipo vanenge varipo ivo sahoho vanova save saka tinotarisira kuti rwizirwo runogona kunoererawo ruchipfuura nemukuwadzana nezvakaoma zvinosara zvangova green zvimwe zvototumbuka
mumiriri wekuwadzana east vanelson chamisa vari parunare muharare Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amaishwai mahofa vanoti hurumende haisi kupa vagari vekuchingwizi mari mumadhora ekuamerica nekutyira kuti vangazoiburitse kunze kwenyika izvi zvinotevera kunyunyuta kuri kuita vamwe vagari vekuchingwizi vanoti havasi kufara nemari dzemabond notes dzavari kupiwa nehurumende semuripo kunyange hazvo vachiti hurumende yekujapan yakavapa madhora ekunze kuti vabatsirikane vanhu ava vakatamiswa kubva kumahombekombe kwedhamu retokwe mukosi kumasvingo muna 2014 amai mahofa vanoti vari mubishi kutsvaga imwe mari yekubatsira vakatamiswa ava ngatinzwe hurukuro yataita navo
kumapensheni vanga vakatara vari kupiwa takatembwapa masimandi about 1.3 million isinange ari nguva inosvika 1.3 million
ko vamwe vacho zvavanga vava kuchema kuti tiri kupiwa mabhondi notes vamwe vakapiwa maus dollar pane mutsauko here apa
bhondi neus yangu pananaii ndiyenengejeunongotama us ichitenga dhora chinhu bhondi rinongotengawo dhora chinhu taangoitira bhondi kuti vangavo externalize us vanoitiwa mumaoko zvakanyanyisa kutaranisa kusina mari
vamwe vacho veiko vanenge vanga vachimbochema-chemawo honorable mahofa kuti vanyanya kuramba vachinzi endai munogara apa endai munogara apa
vanotigarisa vogaisa hatigarisa tambogarisa vanhu voviri takabvisa vanhu kudhamu vakanoitwa pachingizi ndepavari ndepatavabvisaizvinotishaisa panotoendi plesi kuna vamwewo vanongozvigara vanoti vakapinda vakabuda vogara vakambodzokera kunyika
gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amaishuvai mahofa vari parunare kumasvingo chirongwa chedu chinotarisa nezveupfumi nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi dr prosper chitambara vanoshanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe nezvekushomeka kwemari munyika tavabvunza kuti zvinhu zvakamira sei pari zvino
Icho kwa di nyayacho irikuramba ichiti netsei even wa mangu njika wakatuto orozo mashoka kafra na iwa yone zuro. I think nyayi iriku konzeriska nyo zaka wanda ma structural issue nyayadze confidence nyayadze kuti economy yedu yawa informalized saka zinu zi structural zinga kwenunga zishipedzi kwa chimbi chimbi. Nyaya kuti hatisi kuproducer zvakakwana hatisi kutakasa producer zvakakwana zvinoreva kuti hati export zvakawanda saka mari iri kupinda munyika iroramba ichiita shoma mari iri kuretainwa muekonomi iroramba ichiita shoma pane even mari iri kubuda makaona maimports edu akachangokura makaona even mari iri kubuda through nyaya dzeillicit financial flows imari yakawandisisa saka nyaya yeconfidence yatambotaura vana vana confidence nemabhanga vana vana confidence nemaformal financial systems hakupana maincentive ekuti vanhu tinge tichisiya mari kumabhanga even matransaction cost akachakurisisa
saka kana muchiti hakuna ngapa vanhu kuti vaite zvidokwa dokwa zvekuendesa mari kumabhanga amuri kuti maincentives aya zvii zvingaitwa nevemabhanga
zvine zvida kutoitwa kuona kuti number one wemabhanga nyaya yecorporate governance inyaya iri kutedzwa zvika hongu mazuva ano harisi dambudziko zvaro Reserve Bank wambotraya kuparura mamezures anoita kuti munge muine good corporate governance but zvakurova zvakare nyaya yemainterest rates anopiwa even madeposits anofanira kunge achiwandudzwa makaona mabhanga edu muzimbabwe anga achimbotraya maprofit I think banking system muzimbabwe ndo sector yanga ichiita maprofit akanyanya kukura but hatisi kuona maincentive ari kupiwa kumadepositors anoita kuti vange vachisiya mari dzavo kwenguva yakareba nekuti makaona madeposit ariko kumabhanga madeposit atinoti pachirungu madimand deposits ekuti munhu unogona kungopinda mubhanga uchitora mari yako hatina malong term deposit anogona kunge achizoitawo zvakare kuti vemabhanga vange vachikwanisa kuzokweretesa mari kumakambani saka ndo idambudziko riripo iroro saka I think kugadzirisa nyaya iyoyi number one kumeka sure zvakare kuti mune policy consistency even munyika nekuti vanhu kana pasina paine mukana wekuti zvinhu zvinogona mapolisi anogona kuchinjwa anytime zvinogona kuita kuti vanhu vasaendese mari kumabhanga hamuzivi kuti chichaitika in terms of macurrency reform nyaya dzemarisk iyayo yekuti mapolisi anogona kunge achichinjwa zvinokonzeresa zvakare saka I think zvinhu zvakawanda zvinogona kuitwa kuitira kuti vanhu vange vachiita confidence nemabhengi edu
saka vanhu vari kupuhwa mari kumabhanga semanzwiro amuri kuita
vanenge mabhanga mazhinji ari kupa $30 pazuva but vari kuwana mari yacho vanenge vari vashoma tiri kuona vanhu vamwe vari kutorara mumaqu ekuti vange vachikwanisa kuzotora mari
nyanzvi nyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro navatrevor saruwaka vanomirira mutasa central mudare reparamende vari nhengo yemdct mavhiki mashoma apfuura vakange vari pachirongwa chino vachitaura nezvemigwagwa yemudunhu mavo yavanoti haina kumira zvakanaka vasaruwaka nevanhu vemudunhu mavo vakanyora tsamba yenyunyuto kugurukota rezvemigwagwa nekutakurwa kwezvinhu vajoram gumbo ko vagumbo vakanzwawo here kuchema-chema kwevagari ava mukupindura mubvunzo uyu tabata vasaruwaka
chokwadi tinofara kuudza mhuri yezimbabwe nevamamutasa kuti chikumbiro chedu nechichemo chakatambirwa naminista vakatumira greda kuti riuye kunoshanda mumutasa central rakatotanga nemusi wechishanu kubva kwashamu rakananga pavatsomba parinopedza ipapo richabva raenda pashamu richidzika nejombe road ndoda kuzivisa zvakare kuti minista vakaresponda zvakare panyaya yebonda road vari kuti vari mushishi yekuunganidza material yekuti vagoita portal ceiling for bonda road mushure meunge vangopedza the unit iri kufanira kuita ikoko iri kushanda kwahonde izvozvo vachingopedza vakati vari vemasondo maviri wanenge wakutiitira Bonda Road. Perukuru Road nde DDF tinofara zvakare kuti there is a positive response. We DDF wakatouya wachiudza vabereki kuti vatange kukwazira mupedi wema road nekuti vakuagreda rekuti uye kunogadzira Sherukuru Road. So ndinofara kuti kubatira pamwe chete kwatakaita nemhuri yemamutasa vaita kuti hurumende yedu kuburidza naminister of transport nekuti DDF wadaire chichemo uyezve wakuuya kunogadzira migwagwa.
Imi makambenge manyora tsamba yenyunyuto kana kuti petition kuna minister muchiti vanhu vaise runyoro rwavo kana kuti masignature manga maona mangani?
Vakanyora tichitotenderera vanosvika 3647 kozoti wepa internet wakaita online 145 vapamwe chete more than 3700 vanhu vakaisa murunyoro rwavo panhau yekugadzirwa kwemigwagwa.
Migwagwa iyi nekusagadzirwa kwayanga yakaitwa yanga ichikonzera matambudziko akaita sei mamutasa central?
Dambudziko guru shamwari yangu yange rekuti mota dzaifambira mugwagwa iyoyo dzaifa. Vane mabhazi aimboshandisa mugwagwa iyoyo vakatoregedza kuti havachagoni kuti vatakure vanhu mugwagwa iyoyo. Saka vanhu vangu vakutambura zvakanyanya kuti vanofamba sei nemaproduce avo kubva kwahonde. Unoziva kuti inzvimbo inorimwa zvakanyanya, saka kutakura kwezvinhu kwaibva kwadhura nekuremera vanhu. Uyezve ndingada kuti uziva kuti vaifamba vacho nemota dzavo vanobva vadhurisa nzvimbo diki diki inofanira kunge ichitara 3 rand 5 rand. Vanhu vangu vakubatsirwa $2 semuenzaniso kubva pasherukuru kuenda pawatsomba iyi 19 kilometers chete. Saka vanhu vanobhadharikwa $2 ndekupi kumwe muzimbabwe kuti unobhadharwa $2 kufamba 19 kilometers ndizvo kubva paDC kuenda pabonda 18 kilometers $2. Saka kushata kwemigwagwa kwakuwedzera kudhura kweupenyu wevanhu vemamutasa central.
Saka munotarisira kuti basa iri richapera rini?
Mukuona kwangu zvangu nekuti iyi waeshamu 10 kilometers iyo waitarisa kuti wachaiita in a week to 10 days. Saka tikapa kuti pakilomita iyi zuva rimwe chete zvinoreva kuti pawachapinda muJombe Road yakareba 34 kilometers wanogona kutora mwedzi wachishandira imomo. Saka inini kutarisira kwangu kupera kwaAugust. Asi chikumbiro chedu chachiri chekuti vasagumire mumugwagwa iyoyo chete nekuti tine imwe migwagwa yakashapa like Moyoshumba Road ine road yekubva pamanika bridge inonzi Manika Loop Road inoende nekujenya. Mugwagwa umwe wakashata zvakare. Takatotarisira kuti vachirimo munzvimbo vanobva vagadzira migwagwa yedu yese igadzirike zvakanaka.
VaTrevor Saruaka vanomirira Mutasa Central vanga vari parunare kwaMutasa kwakare. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisana nemadzimai muupenyu hwavo.
Zvino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Nyaradzai Gumbonzvanda avo vanotungamira ivo sangano reRosaria Memorial Trust iro vanoti vakaumbwa senzira yekurangarira amai vavo vakashaya. Amai Gumbonzvanda vange vane makwikwi nhasi masikati enhabvu yevanasikana vechidiki. Regai timbonzwa kwavari kuti zvii zvanga zviri kuitika uyezve zvakakosha sei kuti vanasikana vechidiki vawanikwe vachipinda ivo munyaya dzemitambo.
Tinoitwa naNyaradzai Gumbonzvanda, ndiri mutungamiriri weRosaria Memorial Trust iri kuno kuZimbabwe uye ndichimiririra vaAfrican Union pachirongwa chekuvirira kuroorwa nekuroodzwa kwevana vachiri vadiki vasati vasvika zera. Tirikufara zvikuru kuti tichange tine makwikwi ebhora revasikana vechidiki vari pasi pemakore 18. Tine matimu edu anosvika iwo 8 Latin 5 anobva Mamurewa. Tisa timu imwe chete yekuchitungidza timu ichabva kuno kushanzie tave nerombo rakanaka kuti tiyeme timu inobva kuBelgium. Tiri kushanda isu tichifamba netimu inoti Yotsi Bodi Bright Minds. Takatarisa kuti kana vana vechidiki vane utano hwakanaka vakavhurika pfungwa vanokwanisa kuzozvimiririra vachizokwanisa kunge vachizvidzivirira pamatambudziko avanosangana navo akafanana neteenage pregnancy iwaya HIV marriage atiri kutaura nezvavo. Saka tiri kuda kutenda zvikuru vese vari kutitsigira pachirongwa chedu tinenge tine vana vanotodarika kuma 300 pazuva iri nevabereki vachange varipo. Tinoda kukurudzira kuti zvirikuro zvekukudza mwana pautano pane zvedzidzo zvinobuda nekuti mwana pache zvake ashande nevamwe achibata nevamwe asiwo vabereki varipo vachitsigira.
Pane vamwe vari kukubatsira here mumabasa amuri kuita aya?
Tinoda kutenda zvikuru mwanasikana mwana wechidiki diki anonzi Makanaka Chikowero akatishingisa kuti tipinde programu iyoyi yeGirlstalk. Mwana weZimbabwe anotamba ari kuWisconsin ane makore ari pa13 years.
Tinoona munoshandisa zita rekuti Rosaria Memorial Trust, zvinorevei izvi?
Tichishandisa Rosaria Memorial Trust tiri kurangarira mabasa akaitwa nambuya Rosaria vakararama ivo kubva kuma1923 vakazosvika muna2006. Vakanga vari mbuya vakadzidza kusvika grade 3 yavo vachizosiya chikoro vachiroorwa vachiri mwana mudiki. Asi pakukura kwavo vachivera mhuri dzavo kusanganisira neni semwana wavo yogotwe vaikoshesa zvikurukuru kuti vana vavo tikwanise kuwana dzidzo. Chero vaigara kumaruzevha kumaruva vachitamburira kunyange munguva yehondo, asi vaikoshesa zvikuru kuti vana vaende kuchikoro. Vaimirawo pamakomiti ezvechikoro uye vakanga vasingarovhe kumasports. Vakanga vachizvikamwa sambuya vaikurudzira masports, sambuya vaitengesa nzinde dzavo namabhanana, asi mbuya vaizoimba vachikuzviridza kuti vana vange vachifara uye asi vachinyanya kuti vana ngavapase vari muchikoro. Saka takaona kuti isu setrust yeRosaria Memorial Trust tave nemakore 10 years tiri in existence tichishanda tichibatsira nharaunda, tichibatsira vechikoro, tichibatsira vanorarama neutachiwana hweHIV.
Sei makafunga kuti muwanikwe imi muchiita basa irori?
Ndakaona zvakakosha zvikuru kuti pa10th anniversary yedu tiitewo chimwe chinhu chinorangarirawo mabasa iwayo aitwa nambuya Rosaria. Saka pamabasa taona izvozvo zvemasports, taona zvichibatana zvakanaka zvikuru nezvavaiita zvekufadza nharaunda nekutamba nevechidiki. Tichibva tazobatanidzawo kuti tine kaka kamwana kedu kaMakanaka Chikowero, kamwana kadiki diki kadai kusimudzira zvakare nyaya iyoyi. Ndaka kubatanidza yatinoti intergenerational zvakaitwa nambuya zviri kuitwawo nevechidiki. Taona zvichitipa hwaro hwakasimba kuti tisimudze vana vari munharaunda dzedu, magirls club atinoshanda nawo, magirls ari maclub edu, kuti vauye pamwe chete chiita tournament iyoyi. Ndetournamendi yedu yekutanga. Saka ndoda kutenda veministry of education vatinoshanda navo, vatinobata navo, vakadai kutitsigira zvakasimba zvikuru. Administration yese yepamurewa vanoshanda nesu zvikuru. Tinenge tine marefuri chaiwo akatraina achibva kuna mazvisa ikoko. Mwana anogona kunge asinganyatsokwanisi muchikoro, hazvisi kuti idofu, asi kuti ane humwe uzivi hwake neunyanzvi hwake hwaanawo. Saka masipoti anotibatsira kuti tisimudze unyanzvi huri muvana redu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Nyarazai Gumbozvanda kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, Our Lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematano anonzi ari kutorwa nezvimwe zvikoro ekuisa michina inonzi closed circuit TV kana CCTV muzvikoro, inenge ichiona mashandiro anenge achiita varayiridzi mumaklasi, pamwe chetewo nemichina inonzi biometric system, zvinove zviri kushoropodzwa nemamwe masangano evarayiridzi muhurukuro yedu. Tine munyori mukuru wesangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, vaRaymond Majongwe. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMajongwe.
Aiwa, tinoti makadii kwamuri kuno chando chanetsa.
Ndokushanduka kwemamiriro ekunze. VaMajongwe, nhasi tinoda kuti timbokurukura nezvatiri kunzwa kuti zvakaitwa nezvimwe zvikoro zvekuisa michina inenge ichiona mashandiro evarayiridzi muzvikoro. Zvimwewo zvikoro tinonzwa kuti zvakatoisawo michina yechizvino zvino yekuti varayiridzi vanenge vachikwanisa kungoisa runyoro rwavo kana chigunwe chavo kuti vange vachionekwa kuti vasvika pabasa here, vachiitawo zvimwe chete vaakubuda mabasa. Muno tambira sei zviti kwezvese sangano repeat is it?
Chekutanga ndechekuti takati isu zvinhu izvi kunze kwenyika chaiko kune nyika dzakabudirira kuBritain nanhasi vanozviramba nepamusana pakuti zvinhu zveudzvanyiriri ndiwo maremnants ecolonialism iwaya nekuti chokwadi chokwadi nyika iri kuti iyo iri kutadza kugadzira mabhuku ecurriculum mari yekuenda kunotenga maCCTV yabheti muzvikoro zvakawanda mabhazi hamuna madheski hamuna makombiyuta hamuna varayiridza havagoni kubikirwa tingwa dzebasa vamwe vana vechikoro vanofenda saka mari iyi iri kubva kupi chiripo ndechekuti nyika ino ndiyo yega yatinoziva zvakatanga muHarare zvatekeshera kuBuruwayo zvavako chatiri kuda chacho kuona chii toda kuona kuti tichachipinda mutoiret here chii chatiri kuda kuona basa tirikuita education yacho vakutoikorovedza necurriculum yavo itsvai vounza izvo zvizvi zvinoita kuti murayiridzi abva ava nhapwa baba
asi kamanzwiro atiri kuitava majongwe izvi hazvinei nehurumende zvikoro zvinenge zvangounganidzawo mari yekutenga michina iyi
nyika yedu tinoiziva hakuna chikoro chinounza bhanzi muchikoro chisina kubvunza kudenga vakawanda vari muzvikoro muzivai kuti vanhu vezvekumapato vanenge vachinzi machairman emasbc vanhu vanenge vachitotsvaga mari zvinhu zvinenge zvatopuwa approval kumusoro asi isu tiri kuti zvavari kuita izvozvi ndekukoreza education system yedu kwavari kuita nepamusoro pokuti hakuna munhu anoshanda pabasa achiziva kuti atariswa kumashure
asi kava majongwe muzvikoro umu muri kudzidzisa vana nezvehumhetura neunyanzvi mukufambiswa kwemashoko yatingati technology iyoyi haisiro here imwe yacho yetechnology yaakuitwawo nezvikoro izvozvo
chiripo ndechekuti hatisi kuda technology inouya kuzoita udzvanyiriri iye zvino tinoona kuti munyika muno kune technology inoita kuti tikwanise kuti vana vaaccesse information vana vakwanise kushandisa makombiyuta zvavo zvine progress mukati izvi zvinhu zviri kwavo izvi ibulldog mentality yekuti vanhu vanofanira kufudzwa semombe vanofanira kuongororwa sehwai nekuti hakuna technology iri kuti chayaunzirwa kuti panyorwe maripoti kuti tichangana musi wakati anga asimo iri nyika yanga ichiprodusa maresults akanaka pasi rose tisu nyika muregion muno ine malecture akatekesana nepasi rese saka titeeeisim yedu yashata tiwirirani nekusora varayiridzi nekutsvaga zvinhu zvekuda kuvambunyikidza kuvatyisidzira nekuda kuti pachikoro pabve paita sekunonzi pane mabhuraku akatandiwa yasmith
zvii zvamuri kuita mati magarawo pasi here nebazi rezvedzidzo
minista doko ratakagara navo pasi tikanyora tsamba protesta kuti zviri kuitwa izvi handizvo nekuti kunze kwenyika kwazvaiitwa zvinhu izvi zvanga zvichifanekese nekuti pane vhaiorensi yakawanda iri kuitwa muzvikoro zvino munomu vhaiorensi yacho iri kuitwa iri kuitirwa kuti
haiwa maita basa vamajongwe
maita vanhu
manga makateerera kune munyori mukuru wesangano revarayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe ptuz varaymond majongwe muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndokuzoserai kuna blessing zulu
aiwa tinotenda zvikuru jonga sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro inawo zvakare mutungamiri wemdct vamorgan tsvangirai votarisirwa kuenda kumusangano kukuwadzana mangwana zimbabwe electoral commission kana kuti zec inoti vari kunze kwenyika vanoda kuvhota musarudzo dzegore rinouya vakasununguka kuti vadzokere kuzononyoresa vari kuzimbabwe nyaya yekushomeka kwemari yodzika midzi munyika yose tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com anokuonekai nemufaro ndini wenyu blessing zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri tokusiyai mina chris gande munhau dzeisindebele
Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomgcibelo umhlaka 15 Ntulikazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lanxa sokusobala ukuthi amabandla aphikisayo awasoze amanyane, inkokheli zawo lokhu zisithi ithemba likhona.
Ye, thina njengebandla le-National Student Party, i-coalition ngokwazi kwethu ilokhu ikhona phakathi kwamabandla wonke aphikisayo. Ukuthi ngubani ozakhokhela ngubani ozakhokhele, ye, kungaba yinto engahlupha.
Silengxoxo mpikiswano phakathi kwesiphathamandla seZANU-PF lese-MDCT phezu kodaba lokutshengisela ngabathi bona ugatsha lwe-ZEC alubalulekanga. Kwezemaphandleni ke silani lamhlanje Ntungami?
Namhlanje ngisePlumtree koMadlambuzi lapho okulosobhuku okhitshelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngeviki edluleyo embuthanweni wokunuka abathakathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sekulezibonelo eziningi ezikhomba ukuba amabandla aphikisayo azehluleka ukubumba umanyano ozancintisa ibandla leZANU-PF kukhetho lomnyaka ozayo. Phakathi kwamabandla atshiyeneyo kulabakhokheli abathathu kade becatshangelwa ukuthi bengakhokhela lumanyano, laba ngabathi umnumzana Morgan Tsvangirai o-MDCT, unkosikazi Joyce Mjuru we-National People's Party kunye lomnumzana Tendai Biti oyebandla le-People's Democratic Party. Kodwa akula kuvumelana. Sixoxe lesinye sezikhulumeli ze-NPP umnumzana Methusele Moyo.
Ye, thina njengebandla le-National Student Party, i-coalition ngokwazi kwethu ilokhu ikhona phakathi kwamabandla wonke aphikisayo. Ukuthi ngubani ozakhokhela ngubani ozakhokhele, ye, kungaba yinto engahlupha kodwa into ezakhulunywa. Sithemba abasikhokhelayo ngabantu asebe le-experience kwezombangazwe azabakwazi ukuthi bekhulume bakhulumisane kuze kufike ekuthini kuvunyelwane ukuthi mbani okhokhelayo.
Kanti khona ukusayinelana lasayina kungakacaci ukuthi ngubani ozakhokhela umanyano lo?
Laphana kwasayinwa okuthiwa yi-memorandum of agreement, okusho ukuthi yisivumelwano sokuthi siyavumelana ukuthi sizaxoxisana. Loko kusenzakala khathesi yilo uxoxiswano lwakhona. Laphana kwakungasayinwa ukuthi kule nto ekhona evunyelanayo, hhathi kwakuvunyelwana ukuthi kumele kuxoxiswane. Yikho esikwenzayo khathesi, sithemba kuzafika esikhathini esifitshane esilandelayo kuzabe sokucaca sokunempumela kulokho kuxoxiswana.
Manje nxa likhangele abanye abafana labo Nkosana Moyo abathi bona kabafuni ukuthi kumanyanwe, likuthatha njani lokhu? Akusoze na kuphazamise imizamo yenu yokuthi linqobe umongameli mgaba?
Nkosana Moyo singathi ngumuntu ozifikela izolo, sesike khuluma la ucabangayo mba kuphisayo. Ilisho asikhayele ngalo lati ilisho esimkhayele ngayo besivele singazange sisho ukuthi sinokukhuluma laye, ikhulumisana sodwa yena kaqhube olwakho lati siqhubo lwethu uhlelo. Yena uDr Moyo usuka esengathi usephatheka kakhulu ngohlelo lwethu bese kusengamthembi ulati yena olwakho uhlelo vele ngolwane.
Kanti manje ibandla lenu lizayenza nini iCongress yokukhetha inkokheli?
Inkokheli uma unanzelela kahle kahle ama-provinces akhetha inkokheli nesabezegative ikhona. Okokusene yi-Congress i-convention yokuyagcizelela, ngubuya confirma, ngubuya endorse. Isikhathi ethi kuzaba khona emalangeni alandelayo. Zolezi ingxoxo ezinye ezade zisikhathele isikhathi ukuthi bekuxoxiswana abakhulu bethu abakhokheli bethu bebambekile. Besifuna ukuthi sithe lokho kuyithuba okujahekileyo. I-Congress iseduze emavikini wona lamalutshwane iyabe isikhona, siyayenzela eHarare.
Alo ke ngumnumzana Methusele Moyo, esinye sezikhulumeli zebandla le-National People's Party, ubekhuluma ecingweni ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Ya indaba yamakoalishini kodwa ke ngizaqala ngokukhuluma ngokuthi abantu bafisayo. Abantu ungabananzelela sibili ngobuningi babo. Bethi ukuthi nga ikoalishini yaphumelela. Ngoba bayakukholwa ukuthi indlela kubele ukuthi izanu kuye isime esikwele abantu babambane. Kodwa siyakunanzela njalo ukuthi kukhanya ungathi hayi akuqondali kakahle abanye bangathi basiprestiyale bestiyale. Abona uhlupho esilalo kakhulu umuntu ngathi abantu laba uma kubona kalibathini. Basuka babe lo mkhumbulo omncane bakhanyeka izikhundla zabo bengasakhanyeli abantu bezibabo bafisayo.
Kanti khona ukuthi ngubani ozakhokhela ubona kuludaba olungakhathaza yini kumbe kusegcekeni ukuthi ngubani ongakhokhela?
Well, kuba nzima ukuthi ngisho kodwa ke ngibona ngathi bangahlalisana ukuthi baxoxisane kuhle. Hayi, angibona kulosikolo ukukhulu ngoba abantu bengavumelana. Ngibona ngathi abantu nxa bekhuluma nje lawo bezuzayo ngathi udaba lwabaphakathi kwaMorgan Tsvangirai. Lo mjuru lo tenda ipiti yamabizo sikathi yawathola nga uhambe bathini kodwa ke ngibona ngathi mina bona abantu nxa bengavumelana kule ama understanding acacileyo into le ngibona ngathi ayizozisikhathaza kulula nje ukuthi bavumelane siqhubeke siye phambili.
Wena ngombono wakho ubona ngani ngubani okumele akhokhele umbuthano lo?
Ngombono wami engakuthi ukuthi well selandela amayizwe ayi principle ukuthi umuntu oyabe nanzele ukuthi ngiyole support eningi ku ground bembona ngathi kuba lula ukuthi akhokhele okwakade sangiyaqinzo lokuthi umjuru le support engalani ku ground angiyaqinzo lapho kodwa ngeya umuntu esiyazibona ngathi support ulayo sibile ekhanyayo ngoMorgan Tsvangirai ngathi uyakhali kulani kodwa umjuru angilashiwa njengoba yangaza ngene ku election leyo utenda ipiti. Wela ipati entsha kangalangene kwi-election engxenye yabantu bangale mbuzo kodwa umuntu osekuhangena ekhethweni wabona labantu abamlandelayo uMorgan Tsvangirai.
Manje pho abathi umnumzana Tsvangirai usele minyaka ephusa ukufika amajumi amabili elokhu esehluleka ezama kuyini okuzayenza ukuthi kathe saphumelele ubona njani khona?
Ngokunye phela laye okumenza abantu bangathi abalaqiniso laye. Kodwa nqanqana ngikhuluma ngoMorgan Tsvangirai angifuni ukukhuluma ngaye sibili njengomuntu ozimeleyo lapha. Yabe ngikhangele ibandla lakhe ngifuna ukuthi ngicace lapho. Ngikhuluma ngomduli la ngikhangele ibandla ukuthi engcela sebengakulungisa ukuthi amanzi kona wabantu abavela kulawo mabhathizimu ubani ongcono wabone kokuqade kuleyo. Kodwa ke liqinise ukuthi uMorgan Tsvangirai sokube le minyaka eminingi ezama kodwa kungavumi. Engxenye lakho nxa ebona njani usengazama ukuthi engxenye avumele omunye umuntu la akathi ukuthi engxenye ngathutha ngenhlanhla yakhe laye akwaziwe empilweni.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungulayo izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngisePlumtree komadlambuzi lapho okulosobhuku okhitshelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngeviki edluleyo embuthanweni wokunuka abathakathi. Ngixoxa lonke waba ngukansila wakulindawo umnumzana Thamani Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga Nkomo, ukwamukeleka. Ngiyabonga ukuhlangana labalaleli bohlelo njalo.
Yine libona iziga lapha ngolwesithathu akuyilandi indaba
Nkomo? Bekunzima ngolwesithathu indaba le iqale iqoqwa ngabantu ngemva kokubana sebebone iziga esigabeni ezingapheliyo. Isiga sakuqala saba ngundoda owaye ngumsecurity e-high school lapha komadlambuzi owapho ngokuphiwa ukudla okusarayisi. Undoda lowo wakhalakhala ngesisu wasesifa. Kwasekulandela ukugula lokuthola kwabantwana ema-residential stands akomadlambuzi emastendini lapha abahlala khona asewatshintshwa abangamahostela amastendi akamama obekade ngu-headmistress sona lesi sikolo.
Babuyile ke owafa wafa kwaso kuhamba njani?
amadoda angowafafa lawa abuyile angamadoda okholo lesiziyoni abuya amadoda la athe ngokufika kwawo aselandisa ukuthi kona hayibona babona ukuthi kona into abayibizelweyo ikufa kondoda wafa mahlayana amadoda asehamba ke ethuneni lalowo ndoda kulapho afike athatha khona inhlabathi aqonda layo esikolo esithi kulapho kuqala khona umkhondo bafika ke bachaza ukuthi kona hayi ngalelo langa undoda lo esidlaleyo poison kwakulomsebenzi esikolo wasephiwa i-takeaway kulapho kwasuka khona ukungezwa kake kahle esephiwe leyo takeaway ngomunye undoda ayesebenza laye ongumsecurity khona lapho okukhanya ukuthi kona undoda lowo besebenzelana lo mama ongumphathi isikolo khona lapha lomunye umbalisi ngokuchaza kwabo kwasekusuka ke khona lapho ekuthini baqonde esikolo ke kulowo mbalisi besiyamfuna ukuthi abuye lo mama yena lo engehedi abantu labo balile bathi kona kwakuqala bona abamukeli ukuthi kona into leyo eyabo wafa wafa indlela esikolo
bacine bekhiphani pho
kuthe ngemva kokona lokho umama lo wasefonela amapolisa ke ukuthi kona abantu laba bafuna ukungena emzini wakhe amapolisa ke yasegijima esiya lapha kade kubuthele khona abantu basiya khona ngale ba khuluma amagama aqatha ukuthi kona abantu bachiteke okwenze ukuthi kona uofficer in charge aqine sedubula isibhamu phezulu kodwa abantu balabe lokho benjalo besithi kona hayi thina sifuna ukuzwisisa inhlalo yethu njengabahlali bakomahlambuzi ukuthi kanti kwenzakalani esigabeni ngoba lamanye amathuna avuka ephandiwe ebuseni kungazakala ukuthi kona aphandwe yini lezi dumbu zibekwe phezu kwamathuna
kulesi sihlakalo esinjalo esake senzakala
kulomdala okuthiwa ngusaphageti kwayenzakala leso sehlakalo enyangeni ezimbili ezintathu ezidlulileyo
ngezinye indlela owafa wafa bathi abathakathi bakhona apha esikolo baphakathi
ngendlela abachaze ngayo bathi khona abathakathi bakhona lapha esikolo then omunye ungaba ngumama yena lo osowathiya ukuphatha lapha esikolo ngendlela abakuchaze ngayo ke
akusitshele ngobaba wetrunk ebigcwele ubulongwe babantu lapha Ncube kuyini kahle kahle likubonile
undoda lo sobhuku onguye ophethe imadlambu tivileke nale kade ngisenzela kuyo umsebenzi usufela kuqoqa umsebenzi lo undoda lo wayengani vele akafuni ukuthi kona umsebenzi lo wenziwe ngoba wayelokho egijima esiye emapholiseni esiyangisana lamapholisi ukuthi kona amise umsebenzi lo then kuthi sokunjalo induna isithe umsebenzi uqhubeke bathi manje abafana baya emzini wakhe behamba naye bafika bayabuya ke betranke naleyo eluhlaza egcwele bona lobu bulongwe babantu nokunye okungumuthi abathe kona kuthiwa ngomadubu ula ukuthi ungangani awuwelelani laye ngelinilanga ungayehlelwa yisiga esithile esingaqondakaliyo
ontology kukhona inokukhitshwele kubonile ukuphilayo
komo mina ukuthi into le angiyazi angikaze ngiyibone kodwa ngendlela abafana abachaze ngayo bebekhipha izimpondo lezi lamanye amathambo angaqondakaliyo akade buye labantu bona labo besithi ukuthi kona izinto zona lezi yizo eziguquka izimo zibe yilokhu lalokhiyana okuyiko okudala umonakalo
inyoka edamu ke kutho ukuhamba njani sizwe ukukhulunywa la ngenyoka esedamu
abafana abatheke sebesithi kona ngolo bayayilanda ke leyo nyoka esedamu bayichiphe kulapho ke kufike kona amapolisa afika ke ayenza wona lowo msindo abawenzileyo
hayi bekukuhle kuba lawe kuhlelo Ncube siyabonga
ngiyabonga inkomo ba
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa Loake wabangu kansila wako madlambuzi umnumzana Thamani Ncube. Asipeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Oliva lelisayo unguntunga milinku.
Siyabonga ntunga milinku mo. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje. Sixoxa ngodaba lokutshengisela kwabasola ugatsha lwezokhetho olwe-ZEC silomnumzana Joseph Juma ilunga ledale le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Dadewethu ke
Ungaqhubekela phambili.
Ngiyamuzwa uonavumi wethu babuchuma. Kayisilo qiniso lelo. Ngesikhathi sihamba kukhetho luka 2013, sahlaba umkhosi njengabameli baparlamente ababefuna ukuthi labo bayevotelwa. Lapho izano yayibisa amabhasi ithwele abantu bezwana ontanga labo mama labo baba. Bafike lapho kulotshiswa khona ukuthi abantu bathathe izithupha lokuvota. Bafike bamise wonke umuntu oselayinini. Kuqale kungena bezano bathathe lawo lezo zithupha. Baregister njengamavota bathi sebeqedile bathi wole wole emabhasini sisale lokho esimile thine simileyo uthi uyafika ekhawunteni utshele isisebenzi sikambebe ukuthi khona sisesebhizi siqedisa lokho kade sikwenza ume ihola elilodwa engakulobanga ukhangele udwendwe lwelayini labantu abamileyo so esikutshoyo yikuthi izekhi luhlangothi lezanu PF so uma Karawu kuzamele enze intando yezanu yikho besala ukuthi kutshintshe lolu daba kanti lesabani nqadi nalivele lisazi ukuthi lizibambile njalo lizanqoba kakudingi ukuvela phansi kayisiwe into entsha sayenza sivela kukuzibuse ngo-1980 savuta ngezithupha kasizange sinike ubufakazi ukuthi sihlala ngapi lokhu kukhombisa ukuthi izanu ivele itshayanisa amazinyo ngoba isesaba ukuthi ontanga bangenza njalo bayevota babakhukhule.
Mnumzana Chuma, uyavumelana yini laye uMakhumalo lapha uthi yena hayi kukhanya imithetho isebenza kumabandla aphikisayo kuphela?
Andiyabona lokhu yinto ezayezilibona sibhoda siloku sibhoda sibhoda indawo eyi-1 khonapha ngoba lami nginje ingamtshela ngobufakazi udadewethu okuthengisa ukuthi wona vele thina lati njengezanu PF not izanu loke sithi zanu ngiyakudala ngathe siyita izanu PF lati sinje sibethinensolo kakhulu yilaba esibathi ngama-civil servants abayibo ababambe imisebenzi naleyo ngoba uluningi lwankulu ungakhangela vele bebengani ba-anti izanu PF bebengabantu abayivele lawo besibengene kulozeni kunto le ethiwa ngesilungu i-regime change agenda loku ngingakutshela ngokugcweleyo ukuthi even ungakhangela ngiyakhumbula kwenye indawo lapho ongawina khona u-honorable uTendai Biti uningi olwalumvotha kwaphana kwakungabantu abasebenzela ezomthetho amapholisa nalani wawina ngabo otshengisa ukuthi vele abantu labana bebengekho kithi so ukuthi abe sesithi khona abantu bona labano omakarawu labantu bami ngabantu abezanu PF bathatha iziqondi zokuzanu PF lanko loku ngakuphikisa ngikutshengisa futhi ngemizekeliso nale engikhuma ngayo miningi kakhulu nami nginje kimi lapha eTranda Mpopoma ngakubamba sobala kuphana sengibone omunye umuntu wangena esiyavota wathi eqeda ukuvota kuthimgxamuze omunye ku-inki laphana ujesus usevotile abamgxamuzanga ngase ngizuzuna bangaki abangene benza njalo baza chasa ukubathela ngentuthana besizuluna bebabalekise besuke lapho bengaphambanisi idorobha bebengathathela abantu izinto izinto zabo njengokuthi khangela umzekelo sokhona amashopu uvice president impoko athi angama-shopping ahlale egqekezwe njalo nje kungavele kube nomsindana lowo bahle begithi kwaphana uyadiliza bengene phakathi bebuthi izinto bethatha izinto abanye ngabathatha utshwala abanye ngabathatha lokho lalokhu so yikho ngithe mina into eqhathelana asikhange benibona yipi indlela ebalulekileyo esingayilandela ukuthi kuqondiswe into le
uthi kuya kutelling to do ezihitshayo abalandeli bethu bayantshontsha emashopu anjengoba kumpoko i-honorable vice president kayisilo qiniso lona lelo bungaphi ubufakazi obutshengisa ukuthi laba bantu ababanjwayo begqikeza ezitolo bahanjiswe emakhoti bangaki ababanjwayo betshengisa ukuthi ngabe MDC kayisilo qiniso lona njalo izanu nxa yona itshengisela abalandeli babetshengisa asikazi sibona intuthu ezikhithayo ezitelwayo kuzanu so lapha lithi ukuthi khona izanu yona yiyo yodwa eyenza izinto ngaphezu komthetho ngaphandle kwethu singalandeli umthetho and isikhathini esiningi sabe sihamba sihlabela singathethisi umuntu ukubona intuthu zezingeni.
Lo-ke bekungunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, obexoxa endawonye lo mnumzana Joseph Chuma, ilunga le-Central Committee ye-ZANU-PF. Kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo samukela uLorraine Maplanka, umculi wengoma zokholo lwesiKristu olodumo. Yena esiqale ngokumbuza ukuthi uzwa njani ngokuthola isicoco kuMkhosi osanda ukwedlula owebulawayo awas.
Ayisibonga uNkulunkulu kakhulu ngokuthi ngiyesikhokhelelayo ngesiholayo entweni esizenzayo nokuthi ngiyesingobisileyo kulokho. Ngakhulu labantu abasibhotela labantu abasisapotayo.
Yuphi umculo wakho ongathi isibisibili yiwo ongabe ubangele ukuthi unqobe?
Besides i-album le, we also did a concert yabo mama esayibiza ethiwa Women of Valor mhlaka 1 May e-Music Academy kobulawayo. So ku-concert yena le sasinqose abanye omama to come and sing other ladies. Kungabe kwenze le i-contribution yangkhona yakhangeleka ukuthi asiphushi ukuthi saziwe sisodwa but siyadonselana labanye abesifazane.
Yuphi umculo wakho ongathi udla ubhedu kulezi insuku?
Ingoma mbonani ilubhedu kwalezi insuku Singing Glory ngoba ukumathathe SIFM and abantu nayo bayithakazelela izinto ngihamba siyihlabela senza i-live bayayivotela khonokho kuyasingisela ukuthi bayayithakazelela lokuthi yake yaba ngu-number 1 okwamaviki elandelana. I think khonokho kuyatho ukuthi bayayithakazelela akuyobona layo into engishoyo cha.
Kumbe ubuqalisa yini?
Okay, bengivela ngihlabela nje kodwa le album efunile yi-album yokuqala engiyirekhode ngiyedwa. Bengike ngifithele amanye ama-artists but this is the first project eyokuqala ngiyedwa njengo-Lorraine Maplanka. So kulelo dalade kulemakadunyiswe le ngethiwa ngumakhadende kajesu is a common song esayiphatha nje sayitshintsha kancane ukuthi abantu babeyazi kulo Alpha and Omega but i-title yayithiwa ngu-For Your Faithfulness iyimedli yezingoma ezaziwayo esazitshintshayo ukuthi zichathe.
Mm.
ungasitshela ukuthi kanti vele uLorraine Maplanka ngubani njalo kuyini okwenza uhlabele umculo lo gospel wokukhonza?
Alright, uLorraine Maplanka Sithole intombazane yakhulela kuBulawa. uLorraine Maplanka Sithole izulu umsebenzi kodwa ngingumiss Thothombe yendile ngendele ejaheni elihle elisanga uBlessing Thothombe onguye engisebenza laye kakhulu umanager wami nguye odirect izinto eziningi. Okwangenza ngahlabela umculo wegospel ikuthi ngilikristu ngazalwa kutsha ngathi ngwenkazi likaJesu and I felt it's the best way yokuzi-expressa ngokukhuluma ngonkulunkulu wami ukuthi ungibusisa kanjani. Kanjalo ukwenza njalo kuyaphakamisela labanye ababe belalela umculo wona lo ngoba ukwenza njalo siyabe sibambisana ndawonye lomzimba kaKristu ukwenzela ukuthi abantu babusiswe.
Ungakahambi ungasihlabelela nje umculo uziphumela kwelakho iphimbo direct?
mana ngihlabe.
Okay.
We're higher than the mountains. When the Lord sanctified me, singing glory, hallelujah. When the fire came down, when the fire came down, when the fire came down, singing glory, hallelujah. When the fire, when the Lord sanctify me.
Wow, hayi siphimbo elimnandi ngempela. Sifonile kakhulu ukuxoxa lawe Lorraine.
Ngiyabonga cha.
Uphakeme uyinkosi Yesu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo Lorraine Maplanka umculi wengoma zokholo lwesiKristu yena ophuma ngomculo othi makadunyiswe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga weziphathelane labesifazane.
Siyabonga ingoma emnandi ke ingoma yokholo singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. lanxa sekusobala ukuthi amabandla aphikisayo awasoze amanyane kukhetho lomnyaka ozayo, inkokheli zawo lokhu zisithi ithemba likhona. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.